Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 10, 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rePVO yasangana muHarare nhasi kuti izive zvakabuda muvanhu. Boka rehurumende rinoona nezvemagariro nechikafu Rinoti matunhu maviri chete pamatunhu makumi matanhatu ndiwo ane chikafu chinokwana munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzikwa kwepfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira rePVU Amendment Bill yasangana nhasi masikati kuti izeye zvakabva muvanhu uye kuti bhiri iri ringafambiswa sei kuenda mberi. Asi zvinonzi mune kusawirirana kukuru pakuti bhiri iri rofambiswa sei. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichinzi dziri kuda kuti bhiri iri rinyorwe riri mururimi runonzwikwa nevanhu vose munyika uye vanhu vapiwe zvakare mukana wekupa pfungwa dzavo izvo zvinonzi zviri kurambwawo nevamwe mukomiti iyi vari kuti mune ramangwana mabhiri achauya ndiwo anofanirwa kuzonyorwa ari mururimi runonzwikwa nevanhu vose. Komiti iyi inonzi ichasangana zvakare nemusi wechina kuti ienderere mberi nekuziva zvakawanikwa kubva muvanhu zviri pamusoro pebhiri iri. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekomiti iyi amai Mashonganyika sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yekomiti vajohn cooker vari mumiriri wemukobha muparamende.
Tinotenda nhasi chokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mafambiro atakanga takaita asi tiri kuona paongoro yatatichiita kuti bhiri iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendeere mberi kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri rori mune zvinoda kukwenedzerwa kuti zvibude zvakanaka uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa zvikuru sei takanangana panyaya yemutauro nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu saka tisaindi kuti tine vanhu vagari vari muZimbabwe vakasiyana-siyana vanotaura mutauro yakasiyana-siyana anatonga anandevele zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii uyezve patiri kutarisa tichitaura kuti ayo akabuda pese panoitwa mabhiri aya ministry inenge nebhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita sinei macampaign awareness aya ekuti vanhu vazivi kuti tichida kumboita nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwikwa nevanhu?
Aiwa hazvisizvo zvatiri kureva nekuti kutaura kwandekuita ndeke kuti zuva rana tanga tiri kufanana tichizeya bhiri asi bhiri hatina kukwanisa kuti titedze kurizeya rese muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifinaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kuti tichienda kupi nemabhiri iwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo toita chitenderano Saka na izvozvo mune nyanga nemuno wanenge achiona mudare vatinge takagara vecommittee room. Saka tichizoti isusu patinenge tagara toziva kuti tatenderana zvipi kudzokera kuvanhere kana kuti bhiri rinoendera mberi. Nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti patakasangana nemachallenges nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei. Izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri nekuda mafambisirwo rakaitwa rakafambisirwa zvakanaka.
Tinobva kuti paa paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri iro kana second reading. Zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana?
Nemameetings atiri kuita iwayo tinoimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei nekuti isu tichiri kudzeya pamusoro paro sikuru sei patinenge tasangana nechina ndopatinenge taziva kuti tamira takaita sei.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu varumiriri vemukobha muparamende Honorable Kuka vari parunhare nestudio 7 muHarare. Komiti yehurumende inoongorora mamiriro enyaya dzechikafu munyika yeLivelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC inoti matunhu maviri chete pamatunhu madiki makumi matanhatu emunyika ndiwo ane chikafu chinokwana kupedza mwedzi gumi nemiviri. Gwaro rakaburiswa nekomiti iyi richitarisa mwedzi wakubvumbi rinotiwo gohwo remwaka uno rakadzikira nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% kana zvichienzaniswa negohwo rakawanikwa mwedzi wapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mukugoverwa kwechikafu iye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Zvinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa pesendeji iri kutaurwa iyo ipesendeji yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tichitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inongwa?
Isi maassessment zvaanoita achishanda nemaaverage hazvirevi kuti every household yedunhu kana dai ari kunzi ane chikafu hazvirevi kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega. Vari kusenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwane kuriritira vanhu vedunhu iroro asi hazvirevi kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa. Saka zvinozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi mumakaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopuhwa rubatsiro ndizvo ndizvoone kunenge kusinawo kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi. Saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinekenge richitoda a kind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ini hatisati taverenga maripoti yekuti pane chikafu chati chavapo here. Handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona ripoti iri kuratidza kuti mari iya yakakumbirwa yamari yapledgwa. Asi chatinoona tichitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iyo ino Southern Africa pachie zvayo ine nzara. Mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvikare. Then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichiena. Saka madonors iwa mamwe mamwe vanopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko. Saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamuro rwatiri kukumbira.
Kunze kwekumirira rubatsiro irworwu zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama? Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana siyana asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi.
Vanga vari nyanzvi mukugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunhare kwamurehwa nestudio 7. Murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi vari zvakare gweta guru renyika amai Virginia Mabhiza vanoti chirongwa ichi chichatanga mwedzi unotevera wachikunguru. Pasi pechirongwa ichi icho chichange chitungamirwa nemadzimambo Pachaitwa misangano yekunzwa kubva kune vane hama dzakapondwa pamwe nevakashungurudzwa panguva iyi. Amai Mabhiza vaudza Taboka Ncube weStudio 7 kuti vachaita musangano nemutungamiri wemadzimambo, Mambo Muchane Kumalo nemutevedzeri wavo, Mambo Fortune Charumbira Mangwana, vachironga kuti chirongwa ichi choitwa sei.
Zvechokwadi tichinokoordinata kuti muchiona sekunenge yabuda kuda tange kuine matare okundwa nyaya dzakanangana negiraundi. Nyaya idzi dzakaparurwa nemutungamiri wedu wenyika president Emmerson Mnangagwa vachitaura iwo kuti vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzekugiraundi pakuti nyika tionodze vanhu vagarisane zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chave pedyo nekutanga. Makatarisira kuti matare aya achatanga kugara rini achizeya nyaya yekugiraundi, uyezve madzimambo muri kukurukura nawo here panyaya idzi?
Isusu sesekretarieti tachigadzirira kuti matare aya kunzvimbo dzacho dzazvakaitikira ange achiitwa pamwedzi unotevera waJuly. Saka pari zvino izvi tiri kutarisira chaita ine musangano na mambo wemadzimambo anova Chifu Muchana Kumalo nemutevedzeri wavo Mambo Charumbira nemusi 11 June tichironga mazuva chaiwo chaiwo achange achiitwa matare aya.
Vanga vari amai Virginia Mabhiza vanove murongi mukuru wechirongwa chekugadzirisa nyaya yegukuraundi, vari zvakare Gweta Guru Renyika vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano remadzimambo, Mambo Muchane Kumalo, vaudza Studio 7 kuti vakamirira musangano uyu kuti vazive kuti vachange vachishanda sei, kunyange hazvo varivo vakatarisirwa kuti vachatungamira chirongwa ichi. Bazi reJudicial Service Commission kana kuti JSC nhasi racherechedza makore 14 kubva zvaraumbwa nedonzvo rekufambisa nyaya dzine chekuita nematare edzimhosva munyika. Mutongi mukuru wedare ramagistrate amai Faith Mushure vanoti sekomisheni vane zvakawanda zvavagona kuzadzisa kusvika pari nhasi. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvoni makosi akawedzerwa, materende dzimhosva awedzerwa kuitira kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika matare edzimhosva. Patakatanga kwakanga kuine dare rinonzi reHigh Court ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvinoizvi taane dare reHigh Court kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoyi ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda Uganda. Saka tichawedzera maHigh Court munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutongi mukuru wematare yamagistrate amai Faith Mushure vachitaura neStudio 7. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
JSC ingazvipembedze hayo kuti iri kugona, hakungozvipo nyembe. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti justice delivery system yemuZimbabwe haisi kushanda nemazvo.
Sei muchidaro vaMbofana?
Chekutanga, tiri kuona vanhu vakawanda kunyanya-nyanya vanenge vachinzi ava vanotsoropodza hurumende kana kupikisa hurumende vachiwanikwa kana vane mhosva chaidzo, vachitongerwa kana kugara mujeri pasina kana umbowo huno. Takazviona izvi navaJacob Ngarivhume vakatongerwa kugara muchitorongo kwemakore matatu, asi pachinzi panga pasina kana umbowo vanonzi muchirungu chemitemo prima facie.
Pachirungu ako zvinorevawo kuti kudini izvozvo?
Chinorevawo kuti kana mhosva isati yatobvonzi nemutongi ndinoda kuinzwa, anobvotanga abvunza kuti panotombove neumbowo here ungaite kuti mhosva yekudzi panotombove nemhosva inoda kutongwa.
Pane nhau yavabata yavati electronic case management, izvozvozvo zvinoshanda sei?
Iyi nyaya electronic case management system inotinetsei pakuti iyo
zvino zvemishini yemazuva ano izvi hazvina kuipa tinoti Zimbabwe ngaifambiranewo nedzimwe nyika pano pasi tichishandisawo mishina yako umhizha huriko mazuva ano hwemakombiyuta aya tekinoloji asi ngatisanyeperanei Zimbabwe yakatosaririra vanhu vazhinji muZimbabwe havana nzira yekupinda mune yekushandisa zvinhu zvakadaro iyoyo vazhinji vedu ngatizive kuti kana zvikamu makumi mana kubva muzana dzevanhu vemuZimbabwe vanotogara kumaruzevha kusina kana magetsi chaiwo ndopatingazotaure zvemaindaneti nezvimwe zvakadaro kana netiweki chaiyo yekungoridza runharo zvaro kungoridzawo runhare
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachionawo zvemagariro akanaka evanhu vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Chikwata chevanhu vanonzi havafarire hongochani munyika chinonzi nezuro chakanoratidzira pamahofisi esangano rinomirira kodzero dzengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls muHarare chichida kuti sangano iri ribudiswe munyika. Vairatidzira ava vanonzi vakasiya vanyora-nyorawo chidziro chemudhuri wemahofisi aya pamwe nekunyora zvinyorwa zvinoti pasi nengochani. Mlondolozi Ndlovu weStudio 7 abata vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Vanhu vane chitsama vanodarika gumi vakauya pamusha pedu vachiratidza oprotesting pachirungu vachiti ivo havawirirani nezvinoitwa neLGBTI o havanoita zvehongochani. Vakasvika vakanyora-nyora chidziro chedu chokunze vakanyora kunyange gedhe redu vakamira panze vakaridza ngoma vachiimba vachiratidzira nekusagutsikana nokupikisa nezvinoitwa nezvinonyorwa neGirls.
Vanhu ava vanobva kupi nemasirenyu maonerenyu manzirenyu?
Vanhu ava tina rudzo rwakakwana uye kuti vanhu ava vabva kupi asi muvhidhiyo iri kutenderera vanoti ivo vanomiririra makereke akawanda. Ndozvatega zvatinazvo uye takazonomhanarawo nauyi kumapurisa so tinovimba vemutemo vari kuita uongororo sokuti taurirwa kwavakaita kuti vachaita vachaongorora nyaya yezvizere.
Takatarisa zviri kuitika tingati masvondo maviri apfuura takaonawo vekereke yemethodist vachiratidzira iyo zvinezvi takuonawo izvi zvichiitika futi tingati isusu munoonawo sei magariro enyu kuti angava aine pundutso here kana kuti munofila kuva safe here?
Kana tazosvika pachikamu chokunyorerana misha uye chokutiretenana zvinhu zvinotenedzei hongu kuratidzira kwavo kwanga kusina kuipa asi maratidziro avakaita kusvapa kuzonyora kuda kuputsa zvinhu zvinoshoresa. Munhu wese ane kodzero yokuratidzira kana achinge aine zvaanogunun'una. Ndinovimba semaZimbabweans all have tine kodzero dzatinadzo semubumbiro wemutemo wedu asi kana tichida kuratidzira ngatiteri gwaro unotarirwa nenyika uye semaZimbabweans todzikamatana noda runyararo tivanhu vanoda zvokutaurirana inonzi dialogue pachirungu kana tichinge tisingawirirani tonyatsogara patonyatsoonesana totaurirana so kuti tibudirei chinhu chimwe chete.
Avanga vari vaSylvester Nyamatendedza vanovegweta resangano reGirls vari parunhare muHarare naMlondolozi Ndlovu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende itsva ichangobva kusarudzwa muSouth Africa iri kusangana kekutanga nechishanu chino apo mapato ezvematongerwo enyika ari kuedza kuumba hurumende yemubatanidzwa zvichitevera kushayikwa kwebato rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Izvi zvaziviswa nemutongi mukuru wematare Chief Justice Raymond Zondo mumashoko aburiswa nebazi rezvemutemo. dambudziko rekunwa nekusvuta zvinodhaka rinonzi rave kuvhiringidza basa rakanaka riri kuitwa pakurwisa utachiwana hweHIV. Izvi ndezvimwe zvezviri kubuda pamisangano iri kuitwa nekomiti yeparamende yezveutano yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya yeHIV neAIDS. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezveHIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi wakaitwa muBulawayo, vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi nyaya dzezveutano vakati dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwavalanda, amai Abigail Chakalanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Drug abuse yakanganisa vana. Lese mwana ari pachirongo ari kumwa maARVs. Akadraga, akamwa drug ri akashuta, anodhakwa. Otura almost 2 to 3 days asina kuadhia kumatablets ake. Saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV, kana kuti ZNPP Plus, mudunhu reBulawayo, amai Addis Hlomani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kudzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomwa zvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. No, ngatitaurirei chokwadi, tiite zvinhu nemazvo.
Hlomani vakaudza vemusangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisa vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa vachinzwa kuhila nezara Jesu watopora. Hakusina chirwere mumiri, munhu otozonga achizadza vamwe kana kupesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira, takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV, vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr Ngazimulo Chuma ndiwo mukuru weantiretroviral clinic kana kuti center of excellence pampilo hospital. Vakatsinhurawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka vakati
macounselors vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avainawo vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs takazvowedzera nonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors. Saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru wenak mudunhu reBulawayo, amai Sinatra Nyati, vanoti hapasati pave kuzivikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Dzimwe nguva vabereki vakashayika, dzimwe nguva vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsoiwa consistent kuti mwana atore mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwo hauzobereki wangu, uri sisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nerevechidiki reSayWhat richangoparura ongororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uye ongororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neBulawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 miriyoni vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 miriyoni vari kunwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachanga vachibvunzurudzwa nevanhu vanoona nezvemajeri. Izvi zvichiitirwa kuti mutongi aoneka navaTrump vachikodzera kuti vange vachipika jeri vari kunze kana kuti vopinda mukati, zvichitevera kuwanikwa kwavo vaine mhosva svondo rapera. Tanonoka wandu we Studio 7 Abata Gweta wa Kennedy Masie vesanga nore All Hands on Justice kutitinzgo maonero avo.
Unguwa Trump wachawe vachi atenda iyo yatingati hearing ye pro, ya inonzi ne New York probation ya inongowe process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvirerukwe kwavari yakaita sekuda community service kana uwo imwe ma punishment asiri ekwe vaendesa kujere
vamasiye izvi zvinoitwa vasungwa vose here
izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese and zvinhu zvinoitwa kuti pasave ne ma unnecessary atikati ma incarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo kuti vaite community service kana angadzi pachirungu ma alternative forms of sentencing.
Saka apa vanenge vari mudare redzimhosva
izvi zvichaitika atingati virtually havazi kupinda mudare recourt havazi kupinda mucourt vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danu iri harinei zvakanyanya nekuti vave vachi pinda mukoti judge aripo because ringe richitwa ne ma officials anoita senge ma social workers anenge achizopawo ma recommendations ya kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti anowo wa Trump munhu akamira so and iwo maonero avo vanokwanisa kuti wa Trump nangu akazobatwa nechi ne dzimo mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati ma alternative sentencing iayo in terms of ma court guidelines.
Gweta uye vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kennedy Masie vari parunare ku Texas na Tanonoka wande we Studio 7. Yezvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi vashamara inoitwa efalo hove muno South Africa nekuda kwenhamo nekushaya mapuresidendi anotonga achofe munyika medu tina mapuresidendi anotonga nedemo anotaura zvina hanzi kana usina chokwiza kwidza bhurugwa rako munoonawo zvine musoro here izvozvo zvavanotaura asi tandoziva one day gwenzi rakasungirwa mbudzi richapfuta rikashaya chadzima moto kana kuti achaikurura ipapa ikabva yatirapa negwenzi rairo rairi kudya mbudzi yacho iyoyo avatora hazvina basa pavara munangagwa nanachiwenga vachiswera kupfunudzira vanhu pane kuti vake nyika iva kuswera kufunga kuti tingavhurudzira vanhu sei kana kuti tingabira mavhoti sei ndo zvari kungofunga izvozvi pavari
ndoda kungotaurawo nyaya iri kuzvishavane kuzvishavane uko kumimosa uko kumimosa mining company iri kuzvishavane kwaita hori Studio 7 tibatsireiwo pamobata nyaya dzehori batai nyaya dziri pamimosa apo panyanya kuita hori macontractors asi kupiwa mari dzavo dzakakwana especially FC Platinum tibatsireiwo Studio 7 kubata vandiyamba general manager vatibatsire hatina simba rekuti tivaone tibatsireiwo Studio 7 tatienda
hagara muno muzimbabwe kuti tingaichakundikana iri kuiwa hanu achadi munzara rekuru vanokwanisa kuikunda nokuti chiripo ndechekuti vari pachibage chiri kuuya kusekumakonde kuno sabwa kanigona kuva nevanhu vanosvika kuana kuma75 ari gona kupuwa masaga 4 echibage ozvichikusheya vanhu vavo uye pamasaga achipfuwi vaanopiwa anezibva kana makaunganidzana mukaita masaga aga panenge gona kuvane vanhu 10 monzivisema 10 cents dhora patransport ndo zviri kunoku vosaga regari kuita dhora asi hurumende iri kutaura taiwa hatisi kubhadharisa mati kuno kuvanhu makansiras acho nemachairmen vari kubhadharisa madhora pavasaga regarega
makadii pastudio 7 ana mukoma blessing ana mukoma ajonga aiwa tinotenda yodo tinotenda neupdate yese muri kutipa tinotenda ndoda hangu kutaura pamusoro peelection esouth africa inii ndandoda kutaura nezvayo kuti iyo macoalition acho magovernment matransition avanoda kugadzira ngavhira angosiyana nayo ANC yacho vana EFF vana MK vabvira vasiyana naye Ramaphosa ndimunhu akatoomesera muno muzimbabwe kuti tiita izvezvi zvitiri patiri ngaarege
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nezveukama hweZimbabwe neRussia uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Taboka Ncube.
Só com isso